Iko kwa adi nasi tuatawara nila tatile na uu chichiri kuru zira rujinji neru dendero Zimbabwe kuti nguwa ya anga waka miri la ya kwana takate ndero la Zimbabwe zi tuatawara nila anu munu wese aru kunyunyuta muna ripa reserva chae bazi la kuita $7 nga kuita $2 chigaya kina dizi le kutu gaya upulano waji saka sadai jira isisu ya kinga timu chirungu total and final shutdown kuti titi isisu aiwa za kwana mashunguru za wanu za kwana takumbo kuratidzira iwo isisu sevanhu kuti hatisi kufara kuratidzira kwati taita tichashandisa mikana irimo mubumbiro renyika yezimbabwe inotendera vanhu vezimbabwe kuti varatidzire kusafara kwavo nezvinenge zvichiitwa nehurumende zvisakarurama.
Munoona here kurudziro yenyu ichibudirira? Tinoona kuti mune mamwe makore adarika kurudziro yerudzi irwo rwekuti vanhu vasange vachienda kumabasa yanga isingateverwi.
Aiwa si chokwadi iroro takadaidzira kuti vanhu vachaende kumabasa musi wajuly 1, 2006 zvikabudirira zvikurusa nyika yese ikazviona uyezve nemaresults acho vamasoja anoti ndivakazobvisa mugabe zvavo but poto yacho yakanga yabikwa ikakwatiswa ikagadziriswa zvese nesu isusu nemaactions nemacampaigns atakanga tichiita anda boka reta jamuka zvese zvatakaita ndo zvakanika kuti mugabe asvike pakuenda masoja akazongotora advantage saka isisu tinoziva kuti nzira dzero dzatinoshandika dziri mubumbiro remutemo dzine runyararo mukati dzine maresults dzikashandiswa zvakanaka vanhu vakabatira pamwe chete tinokuda nemaresults atiri kuda ende ndinovimba nekuziva kuti musi wemvura tiri kutaura program yatiri kutaura ichabudira because vanhu vari kunzwisisa zvatiri kupa nezvazvo tiri kuti isisu hurumende ngaigadzirise ikonomi yenyika ifambe zvakanaka kwete zvatiri kuona izvi.
Makapiwa here mvumo nemapurisa nekuti dzimwe nguva tinozonzwa zvichinzi mukuratidzira ikoko kunoekwa kupedzisira kwakupwanywa zvinhu nezvimwe zvakadaro.
Mvumo yekuratidzira yakapiwa nevanhu vezimbabwe mubumbiro remutemo. Ndinoda kuti vana vezimbabwe vanzwisise kodzero dzavo uye vadzishandise sekudzipiwa zvavakaitwa muconstitution yenyika.